Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevhidhiyo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofambai navo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda. Asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita, tichida kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyamu. Hakusuti kwa ivaitota wavaitoronga zvekuti vabudise goridhe kubva kunze kwenyika.
Vamadhuku vatiwo kunyange vaangel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatomboziva vanga vachitaurira kuti nditaurire vanhu kuti iye hasati atombosangana nemudzimai wapuresident uye haana kana mwana wemhuri yapuresident waakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaangel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyura manyepo pamusoro pava angel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Lazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe. Nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegovernment chete, ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kutsungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavationawo izvi voti aiwaka, izvi hatizvitambiri, izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumba make dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano.
Kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno, ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, iri kupi? Toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya, vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende. Avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi, iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana, yapetwa nhasi. Magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi achiratidza kuti akapotsa. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vaMujodzi Mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendeswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. VeHelen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vaMotsoaledi araifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kutaura nevanhu vanga vaine ma-ZTP permits ayo. So ipapo dare rakareserve judgment nyaya yacho yakanzvika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa rinonziva Kaitobi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra department ramutswane anenge akaconsider kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina, saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosettla zvisina kunzika nedare, asi vari kuurirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinoirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa dai takazvimirira tega taigona kubudirira, inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakonsida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamaZTP zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika, zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano nekanzuro inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti Sadak ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSadak iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSadak Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano weZANU PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinhare mbozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kutanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanhare mbozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samutsvare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANU PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panhare mbozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Ndiri mumwe akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Vari kufamba vachichidzira vanhu kune dzimwe nzvimbo vari kutotaura kuti tiri kutretenwa ne nenyaya dzema message iwaya kuti izvoni president vanenge vachikona iyi mairirano nemaitira munenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugaro wekwabhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwagutu kwabhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna president, akatumirwa vanhu matext message. Saka vechidiki vesanu PF vari kufamba mumaraini vachivhundusira vabereki vachisvidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese president vane nhamba dzenyu mazvona. Voterai siri ZANU PF nokubatai after malicious tinenge tichitoziva nepamuchavhotera pose.
Vamwewo vanoti kushandisa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vanove mugara womampanda wana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato reZANU PF iro ravasingatsigiri.
Nguva inozvi tasangana zvenema meseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zveZANU PF ndinototya kuti zvinofoni iyo iyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodeva kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chichipi zvacho chinoitwa neZANU PF.
Asi mutauriri weboka revechidiki muZANU PF mumasvingo vachausungana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vamunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media, asi social media chii chinogona kugadzirwa nemunhu? Ini pache zvangu ndinogona kudogadzira screenshot ine mutungamiriro webato vanelson chamisawo vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe tsanangudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiriri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa residzi necoalition for change kana kuti TPC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruva vachiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panharembozha dzevanhu pasina kuwirirana. Anoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaArchibald Madhidha vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Izvi zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nematongerwo nebato riri kutonga.
Vagari vekwaGutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi, taita mumwe muenzi atitsika muno mustudio, Muzvare Manyara Irene Muyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORAS. Tinokuchingamidzai nemufaro, Muzvare Muyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDC chii?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring. Iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataura aya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowanaya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa hunobva ufumi ihwohwo. Saka isi takatarisa sebato reForus tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwa tinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika. Enyika yeZimbabwe.
Muri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForus tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForus tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika idzi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri hwenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare muri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato hatingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndozvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edatinawo tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyati tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partnerships munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya. Munoionawo sei zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana vanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganya huye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuno ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanoti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa neremagitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
muindi wefungura ndakaberekerwa kugoko mistege yetoko mati kireya nakutare ndakatanga ndiri grade 2015 ndopandakazonyatsopinda mumagitare zvizere ndakashanda namukoma tomanga.
Vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakata kakata kudai?
Zvakambotanga zvichineka ainyeka ndarava kashaya havo ndiri grade 3 nandiri mudiki 19 mukuendera ndovanga variko so zvaitora kunyeka handai ndikangoona kandakabata gitare arayo ndaigona tikafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitoka ndichitorera gitare rangu wakaveka ndaibva ndabata hukudzavo ndonotenga hukudzi gitare rangu wakazvimisira vasingajabati magitare aaika hukudzedu dokuera kana
bhosi chindi vanenge ndururana. Ko muchaunga umu iri kutambirwa sei nimhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu. Kuchena kwangu ndo song yangu yanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuvidhita iri vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vangu
inga muri kusenza. Matambudziko imi wamuri kusangana nawo ndeapi?
Matambudziko aripo zvozvikange uri muindi mudiki ndichakutanga kunenge takakuomera inenge yakaoma su kutambirwa kunotinga sei kuinyika medunono magaro muuzo magara aripo nechemugara chero kaende kamuzii kumaredio kuridza kwako kunenge kushoneka ndiyozi ndivani vano vanongotora muzii yavo vachiitarisana pasi nokuvagara kune vagara vatoripo ugando vanenge vachiveridza.
Ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu?
Ya namba dzangu ndidzedzi dzisina kupomerwa 263-773-865-252.
Aha, mwana goko arova. Ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro Woza Friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzi
mwana goko zvamai manje ndikangondibudira nekuitiyo inonzi yambirei hai mushuwa ndinobva ndanyatsonzwa kuziso kwati ndavayambira vanhu.
Mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa nere magitare rekuti Boss Shindi mwana gokwe ari parunare kugokwe achikurukura nesu kuno ku Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tombo tarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi. tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Gaina Saidi Kumede achikupai chirongwa cheIsiNdebele.